ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti tigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti process iyi yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemapoka ezvematongerwo ekuita, tichisanganisa vemaorganizations anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvakare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvakare nevanoita zvedzidzo vanoita zvokuongororawo nekuita masadhi zvakasiyana siyana. Chinangwa chedu changa chiri chekuti tinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pagurupu ripoti yakabuda yekutarwa kwemiganhu yepositions nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda musangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanoti siyanei pamusoro pegwaro rakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari dzimwe zvi tinotozvikufungidzira nekuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakashandiswa kucalculata maboundaries iwayo nemathresholds anotarisirwa. Vamwewo zvikuru zvekare vari kuti zvichida pakufambwa pachitsvagwa chifudzo yaitwa neZimbabwe Electoral Commission hazvina kuitwa nemazvo. Vamwe vanhu havana kunge vakapiwa mukana wezvavakataura kuti zvinge zvichiwanikwa muripoti iyoyo. Vamwewo zvekare vari kuti vanoona kunge maboundaries asingagone kunge achitaura zviri kumacommunity. Saka ndo maonero akasiyana siyana. Saka vamwe vari kuti vachaapurocha matare edzimhosva, vamwe vari kuti vari kuenda kuparamende, vamwe vari kuti vachataura neZimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise nyaya idzodzo nezvichemo zvavainazvo.
Imiwo izvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here?
Isusu seresource center ticharamba tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitaura, nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tikushaya patinosangana kuti tipana nepfungwa tipane maonero. Saka tinoona kuti ticharamba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya dzikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chichita nemaelections yeZimbabwe, kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika, kusanganisira ivo doka reZimbabwe Electoral Commission, uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemuvhuro tichanoti tigone kuiita zvekare kuZimbabwe Electoral Commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo, vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora kana paine zvavasinga kwanisa kutora zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwaro rakadai.